Chokwadi kuti zima iri kuti kutanga musi wa 1 July machiremba isi totarisira kuti anga asingachatori ma medical aid card. Saka kureva kuti vanhu vanenge vakubhadhara cash kuti vaone chiremba, kana vabhadhara mari vopiwa receipt ne claim form vondopiwa mari yavo ku medical aid koko.
Sei mafunga kutora danho iri?
Chatiri kuitira kutora danho iri chokutanga ndechekuti tine dambudziko nema medical aid mamwe akati wandei, anoti kana taona vanhu zviya vanotadza kuti vatibhadhare sevanhu vanenge vapa rubatsiro kuma members avo. Vanotadza kutibhadhara nenguva yakatarwa. Saka tinopedzisira taya vanhu vanenge vachingoteverera mari dziya dzevanhu vatakaona kare. Kureva kuti apa isi tongoona vanhu asi tisina mubhadharo kana mubayiro watinowana pamusoro pazvo. Yanguva sokunge muri kungoitavo batsiro kuvanhu chikerere asi pasina zvatinowana pakupedzisira. Uyevo chimwe chiripo ndechekuti vezimura vaya vaya vanovateresa vanenge vachiti kana zvamaita tokumbiravo chimwe chikamu inonzi taxi yai yamunofanira kubhadhara, havazotariri kuti pamari yamaona vanhu nhasi. Ivo vanongouya voti vanhu vamatoona iva uchitotipai mari iyoyo inonzi taxi, havachatarisi kuti muchazobhadharwa mwedzi mitatu inozotevera kuti vazoti ndo patoda taxi yedu. Vanongoti kana taona kuti matoona vanhu ava vamanyorera kuti vanofanira kubhadhara mari yakati, ivo vanobva vatoti kana zvakadaro isu takutoda mari yedu iko zvino apa imamusati mabhadharwa mari iyai.